Mangwanana kana kava tereri tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu kukadzi 27/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kufanesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC mchiti, ezu neziri mchurongwa chedu cha nasi. Mumwe mkuru we United Nations, otarisirwa kupinda muZimbabwe nasi, kuzotarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzechikafu, sezvo vanhu vanodarika mamirioni mashanu vakatarisana nenzara. Hurumende yopomerwa mhosva yekusateerera mutongo wedare repamusoro-soro wekuti kambani yayo yeZCDC imire kuchera mangoda kwamarange. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezverubatsiro musangano reUnited Nations vaMark Lowcock vari kutarisirwa kupinda munyika nhasi murwendo rwavo rwemazuva matatu rwekutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzekubatsira vanhu vari kutarisirwa kuti vanenge vachiziya nenzara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana gore rino. VaLowcock vari kushanya munyika panguva iyo vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vari kunzi vanoda rubatsiro rwechikafu nenyaya yeku vanoda rubatsiro rwechikafu nekukasika zvitevera kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekuoma kwezvinhu mune zveupfumi. Mukuru weUnited Nations uyu ari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinosanganisira Epworth neMudzi matunhu anonzi ane vanhu vakanyanya kutarisana nedambudziko renzara. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vaDewa Mavinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti rwendo urwo rwakanaka zvikuru uye rucharatidza pachena matambudziko akatarisana nevanhu munyika kunyange hazvo kunyanya gore rino sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka.
Rwendo rwakanaka rucharatidza pachena matambudziko makuru mukumhuri yeZimbabwe kunyanya nekuti tinoziva kuti gore rino igore renzara kune zuva vanhu havana chavakawana vakawanda pakukohwa chibage chemudura. Nekudaro pane zviuru nezviuru zvevana veZimbabwe vari munzara vanoda kubatsirwa nekupuwa chikafu kuti vasvike pakupedza gore kunobatazve rimwe gore rinouya. Zvakarewo pane mamwe matambudziko arimo kunyanya pautano nyaya dzezvirwere, chirwere chemanyoka chekorera nezvimwe. Tinovimba kuti vatungamiri veUnited Nations vachabatsirawo kuti zvoitwa sei, asi chikuru chinofanira kuti chivhenekwe inyaya yematongerwo enyika. Vanofanira kuti vapabate ipapo nekuti utongi hukanaka hukaswaturwa hukarurama hukatungamidza zvido zvevanhu zvinobatsira pamatambudziko ekushaya. Nekuti tinoziva kuti panguva yapfuura mamwe matambudziko aisanganikwa nawo aiva ekuti pakunogova chikafu kune vari kutambudzika kumaruwa zvaizopedzisira zvoita sekuti zvazvematongerwo enyika vamwe vanenge vachinzi ndivo vamupata vanopikisa vachinyimwa chikafu. Hakuna munhu anofanira kunyimwa chikafu achishaya pamusoro pekuti atsigira bato ripi rezvematongerwo enyika.
Tingatarisira here kuti mukuru weUnited Nations uyu achange achizowanawo mukana wekusangana nemativi ese kuti hurumende vanopikisa nemamwe masangano anoshandawo nevanhu kuti vazonzwa zvese zvamuri kutaura izvi kubva kumativi ose?
Ndiyo kurudziro yatinopa. Zvingazokona hazvo, asi zvinenge zvakanaka kuti kana vakuru vachinge vashanya vakurukure nevanhu vese mhuri dzese dzakasiyana pane zvematongerwo enyika nepamagariro kumaruwa nemumadhorobha kuti vabate muzongozongo wenyaya kuti ndezvipiko zviri kumbonetsa mukati menyika. Vanofanira kuti vataure nevanhu vakasiyana, vakuru vemakereke, vakuru vemabhizimusi, varimi vakuru, madzishe, vakuru vezvematongerwo emapato akasiyana-siyana kuti vanzwe pfungwa dzakasiyana dzekuti matambudziko ndeapi uyezve ndezvipi zvingaitika kana zvingaitwa kuti pave nedonhodzo pamatambudziko atiinawo.
Tinoona kuti mukuru weUnited Nations uyu ari kuuya munguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Inyaya yavangatarisawo here kana kuti vanongotarisa nezvemagariro evanhu?
Magariro evanhu anosanganisira nyaya dzekodzero. Nyaya yekuwana chikafu inyaya yekodzero. Kune kodzero yemunhu wese kuti ave nechikafu chakaringana, chakakwana, chinovaka muviri. Kureva kuti kana vachitaura nyaya dzezvechikafu kuti chikafu hachiwanikwi ikodzero. Kana vachitaura kuti vanhu vese ngavapuwe chikafu pajekerere pasina kutsaura vanhu pane zvematongerwo enyika, inyaya dzekodzero. Uyezve vanofanira kuti vatongotaura chokwadi nekuti dzimwe dzenguva tinozviparira tega mamatambudziko emuZimbabwe ari kubva pane zvematongerwo enyika, haakubva kugunhu kwete. Kureva kuti kana tichida kuapedza tinofanira kuti tibate nyaya yezvematongerwo enyika, nyaya yezvemari, nyaya yekuti vanhu vawane chouviri, nekuti iko zvino vanhu vakawanda vari kutambura asi vangadai vachikwanisa kuzviitirawo vachiwana chouviri. Asi kana nemamiriro ekunze pane zveupfumi zvinenge zvichiramba, vanhu vachiedza zvichiramba, zvinofanira kuti zvitaurwe izvozvo kuti nyika yeZimbabwe iwane nzira yekubuda nayo muchikwitiri chatiri.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa Mavhinga, vanovawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vachitaura vari muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaimbova sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vatemba muliswa nezuro vakati vagari vekwachiyadzwa vanofanira kutaura nehurumende kuti iremekedze mutongo wedare repamusorosoro wekuti kambani yayo yeCDC iri kuchera mangoda kwamarange zvisiri pamutemo. Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Vamuliswa vaudza vanhu vapinda mumusangano weDiamond Ndaba kuti vapikise kusativizwa kwechisungo chedare repamusoro chakaitwa muna 2016 chekuti kambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ZCDC isaiti mabasa ayo munzvimbo iyi.
Zvatinge tatenderana chisungo chekomiti ndecheparliament. Parliament inomirira vanhu. Chero ndiri chairman, siri chairman ndotofamba nazvo. Ndosaka ndauya kunoku ndichitaura kuti parliament yakati ZCDC ikambani isina kunyatsotangwa zvakanaka. Nezvakadaro haifangi ichioperator. Ngaivharo.
Vamuliswa vati zvakatarwa nedare zvinoda kuti vagari vabatane pamwe chete votaura nehurumende kuti chisungo chedare chiremekedzwe.
Inopa vanhu simba ende toda vanhu vekumanikaland. Vaende. Ndipo panofanira kudemonstrator. Ini ndiwo mademonstration andinojoina akadai aya. Anoti pasine hori, upfumi hwedu ngaurambe huri hwedu. Nekuti vanhu vemanikaland havangarambe vachingotambura. Ivo vanhu vari kubva kunze uku vachingotora upfumi. Hapana kana airport yakanaka, hapana kana zvikoro zvakanaka zvaiso kana zvipatara chaizvo chaizvo. Kungoenda kwane ZCDC kungovhara vanhu kumeso kuti taita chakati taita chakati taita chakati, asingazivi kuti kuvhara vanhu kumeso ndiani.
Mashoko avamuliswa anotevera mutongo wedare reSupreme Court iyo yakarasa chikumbiro cheZCDC. Vatongi vedare iri vatendai uchena amai Antonia Govava navabhara Patel vakabvumirana kuti vaiva gurukota rezvemigodhi panguva iyi vaota chidhakwa pamwe chete nekambani yeZimbabwe Mining Development Corporation vakanga vatadza pavakabvisa mbada diamonds nechisimba kunzvimbo iyi. Vatongi ava vakatiwo ZCDC haina mvumo yekuramba ichichera muminda yemangoda. Mumwe mugari wekwamarange vamishikisunguro vati vanowirana nemaonero avamuliswa.
Inini ndinorwadziwa nazvo nekuti ZCDC nazvino haisi kuteerera zvakataurwa nedare repo. Tikona kuti kuzvizwa kwedare pfungwa dzangu dziri dzokuti dai zvaibvira tione kuti tore matanho epamusoro tende kuona Speaker of Parliament kuti sei chii chiri kuipa kuti isateerera zvakataurwa nehurumende zvakapiwa kwairi ende yoramba ichingomaina ichimora pasina chatiri kuwana as community semacommunity. Tinotarisira kuti pave neshanduko. Izvozvi mukaona sondorapera vairova vanhu vachivarumisa nembwa. Zvinhu zviri kutirwadza zvokuti kambani yakanzi haifani kumaina asi iri kuramba ichikwadza vanhu. Nevamwe vachitofa. Kune four vaita kunzi vakafa vari unconfirmed, asi umwe akatoendawo kusvika kukwekwe.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Environmental Lawyers Association vaShamiso Mutisi vati mutongo wakapiwa nedare repamusoro havasati vanyatsoongorora kuti vaone pamirenya yaye kambani yehurumende nekuenderera mberi kwairi kuita nekuchera mangoda.
Mutongo uyu tanga tichida kunyatsomuongorora kuti tinyatsonzwisisa kuti malicenses anga achitaurwa nezvavo anga ari emakambani api. Malicenses aya anga ari emakambani akaita sana Anjin Mbada ndo vanga vakaenda kucourt. Saka mamwe macases if I remember well anga achiri pending, saka anenge asati apera kuongororwa nematare. Saka zvakakosha kuti kana apera kuongororwa nematare then tozoona kuti judgment yacho inenge yakanzi chii. Saka ndo zvimwe zvakakosha izvozvo kuti tizive.
Gweta rinoshandira mamutare vaDavid Tandiri vati ZCDC kambani yakaumbwa nehurumende zvechimbi chimbi ikanyoreswa ichinzi yakazvimirira yoga asi hurumende ine masheya mairi. Musangano uyu wapindwa nevagari vanobva kuAda Transau kwakatamiswa mhuri kubva kwaMarange vamwe vekuChimanimani uye nenzvimbo dzakapoteredza. Nyanzvi dzapindwawo musangano uyu dzikapawo pfungwa dzadzo pamusoro pekushandiswa kwemangoda kubatsira vagari nenyika yose pasina kukakavadzana. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Iko zvino tombotarisa musoro inhau iri mapepanhau emunyika. Totanga nepepanhau reHerald rinenyaya yekuti mutungamiri wekereke yeUnited Family International Church kana kuti UFIC vaEmmanuel Makandiwa vari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita nekupambwa kwevanhu vashanu ava vakazotochwa vachipomerwa mhosva yekuba goridhe kumugodhi wavo weHavila Gold Mine kwaMutoko. Uye nyaya iyi inonzi iri kuferefetwa nemapurisa. Touyawo kubepanhau reChronicle rine nyaya yekuti muzinda weZimbabwe kuSouth Africa waramba kuti wange uchigadzira mapepa emumwe murume anonzi akamutswa kubva muvakafa nemusi wesvondo kuSouth Africa nemumwe anozviti muprofita vaAlf Lukau vekuDRC vane kereke yeAlleluya International Ministries muSouth Africa. Topedzira nekutarisa zviri mumapepanhau epaintaneti. Bepanhau reZim Life rine nyaya yekuti zvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe zvaida kupotera muCanada zvakanyimwa hugaro munyika iyi mushure mekunge pabuda umbowo hwekuti zvaityora kodzero dzevanhu zvichishandira mauto eZimbabwe National Army. Mudzimai nemurume ava vaRichard Tapambwa naamai Stenzia Tapambwa vave kutarisirwa kudzoserwa kuZimbabwe. Topedzira nekutarisa zviri mubepanhau reNewZimbabwe.com rinoti hurumende yaburitsa muusungwa mukuru wesangano revashandi muAfrica vaKwasi Adu Amankwa avo vange vambochengetedzwa nevasori kwemaava gumi nemapfumbamwe panhande rendege yeRobert Gabriel Mugabe International. VaAmankwa vakatorwa kuhotera kwavo munguva dzemashambanzou kuti vanobvunzurudzwa. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende yainge iine zvairi kuda kuferefeta kwavari. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Ini ndinonzi Captain Makabe. Nyaya yangu ndiye kuti wachamisa hongu wari kuda kufamba zvavo wachivhakachira nyika dziri muAfrica. Asi chokwadi chiripo ndechekuti nyika idzi hadzina kana rubatsiro kana rutsigiro rwavanopa vachamisa, nekuti tikada kutarisa vazhinji vacho varimo muutongi munyika dzemuAfrica, vazhinji vacho vakangopindawo mutungamiriri nekubiridzira just like vakangoitwa muNangagwa. Saka havana kana chono kukwanisa kubatsira nacho vachamisa. Vanhu vekuti vanoti nyika dzakabva kuRuhondo dzakasunungura nyika ndo dzinotonga. Dzese nyika dziri muAfrica ndo miro dzake. Tachamisa vangagona kufamba asi havana kana rubatsiro rwavanowana ikoko. just like wanhu vakafa mumwedzi yapfuura mukuraridzira makafa vanhu vakawandisa moona kana rubatsiro rwakaitwa saka ndioni paine rubatsiro kana runobva ikokoko nekuti ZANU-PF ipati inongoti iyo ndinofanira kutonga saka zvina kana kuti zvichachinja zvakungoda kunamata chete
makasimba here vateereri organizers SA Studio 7 tinoda kutaurawo ndichiti kuri kufunga kwangu nekuona nemaonero angu nemaziro angu nhau iri munyika yedu yezimbabwe chinoitika ndechekuti wanhu havasi kuona kuti nyika yezimbabwe yao one party state zvisiri kutaurwa asi ndo zviripo nyaya iripo ndechekuti any opposition is being crushed havasi kutaura hawaivo pachokwadi kuti hamubvumiri kustrike havasi kuzvitaura ba muriuzongona vakuekta because vanhu vari kuipinda kunyaradza mastrike yakaya masoja soldiers works with command soja anongokomana kanzi enda unomisa vanhu musoja akanzi jambo haabvunzi kuti hau hai saka musoja akanzi enda unomisa vanhu vari kustrike yakaya haabvunzi kuti ndonouraya here kana kuti anonoita zvinoita kuti strike iyo imise saka musanyanya kunetseka nekuti zvazodii ende chimwe chinhu chemunofanira kuziva ka politicians are damn blast liars wakaona kuti manyepa awaya abatwa ka they will lie again munonyeperwa futi sei zvavakaita izvo kuti hanzi pane vanhu vakaba uniform dzemasoja nyaya iyo nenyaya yekuti hapana anozviita fall up kuzvibvunza saka vanoramba vachinyepa futi next time panonyepwa futi saka munotaura kuti uniform dzemasoja dzakabiwa pamazuva emaelections aya dzobiwa futi apa pastrike muchiona dzichabiwa futi saka dzicharamba dziri dzekungobiwa nefuti dzai dziri kubiwa saka patooneka kakachikwata kanokugara kakangoba uniform nefuti dzacho zvimwe zvaikati takananga chaiko chaiko ka ndakutoona kuti matoks ari kunzi matoks aikaya chamisa akada kuiswa pakona pokuti akaramba kuita matoks aikaya akaramba kuvajoina mdz iri kubhanwa ndo nyaya iri kudai varoda kuti ibhana they want to ban it munongopanongofuma pakabuda paherald kunzi mdc is abolished nekuti yaramba kuita matoks saka hatichadi kunzwa munhu anotaura nezvemdc futi ubva wangoti furusto
useko muri estudio 7 tinotenda nemashoko amunotipa pakati penyika ino yezimbabwe nemaomero akaita zvinhu kudai aiva ivo vamunangagwa vacho vasunungura mwoyo vavo vataura nehama yavo chamisa zvinhu zvione kumira bhoo because izvezvi vanhu vari kurohwa
inini ndekusouth africa ndinoti ngavaregere kuuraya vana vezimbabwe because ivo vamunangagwa vacho kuti vazi ndi president inyaya yevanhu ivava iyo mauto ivavo kuti ange ichiti purezidendi munangagwa inyaya yevanhu ivava vakavhotera vichiti vakawina pamavhotsi handiti kuvhoterwa nevanhu uchamisa mwana womuzimbabwe kunyange akanyakukonzeresa mimhirizhonga vanhu ngavapiwe panishimendi mushuwapo unorwadza wekuti mangwana akatumwa arambe ukamuuraya pana zvawapedza wekutokonzeresa mhirizhonga yakatokurisa because mwana kana atadza ari pamuzi unotora shamodi womushwapura wamuranga kuti mangwani asazozviita zvakashata manjikuuraya kuna zvamwapedza
kwazivai vakuru ini ndinoda kuti nerimwe remazuva ka vose vavari kutaura kuti nyika iri kutadza kubudira nemasankisheni nyika iri kutadza kubudira nemasankisheni muvabvunze kuti patakaita unity government nyika haina kusumukira here economic wise ko masankisheni akanga abvisiwa here toda kuti tinzwisana handitauri zita rangu handirana bati ndikamukanzwa ndichitaura so murunzwa kuti ndiri mwana wezimbabwe mwana wevhu vabvunzei vesaro kuti masankisheni kana achinzi targeted sankisheni ai zimbabwe is allowed to export to uk zimbabwe is allowed to import from uk zimbabwe is allowed to all over hapana kwairi kurambidzwa imimi kana magona kuchengetedza vanhu venyu nokuti ndianiko muvakidzani wepanexdo angafara mwana womuvakidzani wake achingosvimamiso dzenguva nenguva anoti hako baba munotadza kugara zvakanaka nevana venyuwe
tinotenda zvikuru vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti torewo vateereri vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba kana kutuka iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vaimbova gweta remutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vamichael cohen nhasi vari kutarisirwa kupa uchapupu kudare recongress vachiroverera vatrump vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zvinogona kusvibisa zvakanyanya vaTrump avo vari kuperefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vanogona kunge vaidyidzana neRussia muna 2016 kuti vakunde musarudzo. Mune imwewo nyaya, mutungamiri wenyika yeNigeria vaMuhammadu Buhari vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika yeNigeria kwemamakore mana mushure mekunge bato guru rinopikisa rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navaAtiku Abubakar ramboedza kuda kumisa kuverengwa kwemavhoti richiti ainge abirirwa. America neMozambique dzave kunetsana zvakasimba nezvekuti ndiani anofanira kuisa muusungwa vaEmmanuel Chang avo vakasungwa muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekuita zvouori muAfrica, North America, Europe neAsia. Vakasungwa panhandare yendege yeOR Tambo muSouth Africa mushure mekunge America yati iri kuda kuvabvunzurudza. Asi Mozambique inotiwo iri kuvada kunyange hazvo yainge isati yaendesa mapepa kuSouth Africa. Vachang vanonzi chizvarwa chekuMozambique vanonziwo vakakweretesa hurumende yeMozambique mari yechikwereti zvechikiribidi zvasiya nyika ichitatarika kugadzirisa zvivakwa zvakaita sezvipatara nemigwagwa. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica tiri kutarisa kuvhotwa nezuro kwakaitwa nedare repasi reHouse of Representatives richiramba kutambira danho remutungamiri wenyika vaDonald Trump rekuzvipa masimba ekuvaka mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico. VaTrump havana kukwanisa kuwana mari yavaida mubhajeti renyika rakapasiswa neHouse of Representatives neSenate zvakapa kuti vade kushandisa masimba avo emutungamiri wenyika. Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzichitungamirwa nevanopikisa vemaDemocrats dzakati vari kutyora bumbiro remitemo. Nhengo dzedare mazana maviri nemakumi mana nemashanu 245 dzakavhota dzichipikisa vaTrump, asi dzimwe nhengo zana nemakumi masere nembiri 182 dzikavatsigira. Nhengo dzebato ravaTrump remaRepublicans gumi nenhatu dzakavhota nemaDemocrats dzichivapikisa. Izvi zvave kureva kuti dare repamusoro reSenate rave kufanirawo kuvhota richiziya nyaya iyi. Asi vaTrump vari kuvimbisa kuti dare reSenate rikasavatsigira vachashandisa masimba avo kuramba zvinenge zvataurwa nematare maviri aya kana kuti veto power. Izvi zvinenge zvoreva kuti vanenge vasina kugutsikana vanenge voenda kumatare edzimhosva. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi, nhasi tiri kuita hurukuro nemuimbi wechidiki Malax uye uyo ane kambo kanetsa kaakaimba naRocky kanonzi Wakanda.
Mandla katuli
makaberekerwa kupi?
Zaberekerwa kumavhuku.
Kostari kuti mandla irinenge rechindeerese.
Mbuya vangu ndovakandivazita vanga vari mudevere.
Takaona mazuva apera apa mamine feed yenyu yanga ichinetsa yekasong kekudonha. Yakatambirwa sei? Makafara here kutambirwa kwaita?
Ya, pavhidhiyo yechinhu chandakangoitawo mukufara nekuti yanga yangoicover kuti dzesong jaichaye South. Saka ndasina unyanya expecta zvakawanda sreki but ndakazongoona zvatokozara yatongoenda zvairawo.
Marangi marango malaito. Yeah, yeah. Oh. When we're in
chirwere chandinato chirwere chekudona
mune mamwe madamba refera maka buritsa imini
ya yeah, ndide three ma album nema singles
tichi tarisa iro gore ra 2019 zvi zvamakatirongera
takaronga music chake ichipina mwani inonakidza nema videos akati wandei
muri kuburitsa damba refu here masingu here zvakabvira sei 2019
ya kuburitsa riri damba refu ma songs ese achange ari ndine ma featuring akaitangova Malax and Friends compilation
ndevapi vamwe vaimbi vamuri kutarisa kuti munge muchiimba navo
Like izvizvi ndakaita singu na Rogi Kanda ndo ichangoburwa chanendi nadafani makalima anakuonika mbarame anakuliswa tasi ana Gentide ana Fekalas avangosiyana-siyana
sei mafunga kuimba nevaimbi vakawanda wanda
chinhu changa ndakagara ndakarongwa kudhara kuti ndizoitawo albhamu rangu ficha vanhu vakasiyana-siyana ingori compilation
saka kamakarowana Rogi aka kari kutambirwa sei
kakufarirwa zvisingaiti zvisingaite chaizvo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu
aiwa tinokugabishira baba maita ndiri
She's a black woman from Africa, Wakanda, from Africa, Africa, yeah, Africa, oh, Africa, yeah, Wakanda, Wakandira.
Aiwa nako kambo Wakanda kubva kuna Malax na Rogi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu vatereri moswera zvakanaka musakangana kuteerera nhau dzedu na 7 PM manheru iko zvino ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele na Standikile Mhlanga tosangana zvakare mangwana mangwanani na 6 AM